Vari kuronga mitambo iyi vatari mau mau. Vanoti kuchange kusingadaidzwe anonzwa mangwana. Mushure mekunge vatambi vatora nguva yakareba vakamirira makundano akadai. Vatambi vane mukurumbira vechirume nemadzimai kubva kumativi mana ese enyika kusanganisira Mona Lisa Spanda, Zvikomborero Danza, Peter Pambeni na Patience Master vachange vari munhandare mumutambo wekutanga mushure menguva yakareba. Vamaumau avo vanove zvekare muridzi wemaumau Boxing Promotions vanoti munhandare muchange muchibaka moto unotyisa zvichitevera gadziriro yanga ichiitwa nevatambi.
Pamutambo wetsiva uyu wemaumau boxing takatarisa moto uchabaka zvikuru chaizvo. Ndinongoti pamabhausi ese asi ndichaona moto mavivi chaiwo achibaka pakati paanele Bafana natakawira wokugwero. Tozouya kuvasikana vechinhukadzi vachatamba vachabaka moto pakati pazvikomboro redanzwa and siche wokubhurawayo. Kozouya muno muzvakare una tinodiwa chikerema namohongani. Ndingati zvakare kuchabaka moto bauti nebauti yese nokuti vanhu vacho vanga vachiprepare kana kuti vanga vachigadzira mutambo uyu muzvimuchokwadi. Zvozvo zvichasara kuzvionera paminose fojo.
Tseva munyika yakapedzisira kuitwa muna zvita 2019 ndokumiswa pakamiswa mitambo nehurumende kuti tichirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vamaumau vanoti kunyange hazvo vateveri vetsiva vasiri kutenderwa munhandare nemhaka yechirwere cheCOVID-19, varonga kuti vatsigiri vaone mitambo iyi vari mudzimba dzavo vachiona paSly Media vachishandisa nharembozha dzavo kanawo makombiyuta.
Kunyange zvazvo vateveri vemutambo wetsiva vasiri kubvumirwa kuuya kumutambo watichaita musi wa 8 May tichavimbisa vateveri vese kuti tinenge tichistreama live paterevision yeSly Media live mitambo yese inenge iri live ipapo zvokuti umwe noumwe anokwanisa kuona ari mumba make pafoni pake. Saka naizvozvo hapana chomunorosa zvachose. Asi nemhosva yekuti mutambo uyu uri kuitwa pasi pemitemo yeCOVID naizvozvo vatevera vakwanise kuva panzvimbo yetiri kuitira mutambo, asi taita kuti pave nelive streaming yemutambo uyu.
Vamwe vatambi vachange vari munhandare ndodzana moyo Anele Bafana, Cecilia Pitsen, Evans Usaihwepu, Philip Musariri, Tino Chikerema naBongani Makokoba. Vamaumau vanoti pachange paine mitambo inosvika gumi neminomwe iyo ichange iine manharaunda matanhatu pamutambo wega wega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.